Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vapinda mumusangano urikuitwa kumucheto wemusangano mukuru wakanangana nekuruka mazano nekugadzirira kana nyika yatarisana nedambudziko rezvirwere zvemukondombera nezvimwe zvinopararira zvakanyanya kana kuti high level meeting on pandemic prevention preparedness response. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vati
the toll of HIV and COVID-19 pandemics continues to result in loss of human life.
Akakonzerwa nezvirwere zveshura matongo zvakaita seHIV uye chirwere chedziva mupengo cheCOVID-19 ari kuramba achipa kuti vanhu vafe uye ari kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Asi mushure meCOVID-19 Zimbabwe yakatora matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano uye kurukawo mazano ekurwisa zvirwere zvakadai kana zvikatanga kupararira mune ramangwana.
Vamunangagwa vatiwo
globally there is need to have collaborative surveillance and access to countermeasures and emergency coordination between and among countries. Zimbabwe continues to work with regional and global partners.
Pasi rose zvakakosha kuti tiite mushandira pamwe kurwisa zvirwere. Zimbabwe iri kushanda nenyika dzakawanda kuti ideredze matambudziko ekupararira kwezvirwere zvemukondombera. Zvakakoshawo kuti tidzidze kubva kuzvirwere zvakapararira makore adarika kuitira kuti tikwanise kugara takagadzirira mune ramangwana.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vapindawo mumusangano uyu vati wakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Sesu senyika seZimbabwe takaisa chitsidzo tinotoriwo kuno kuNew York seCivil Society kwatiri kupindawo musangano iwowo mukuru tichipawo yambidzo kuhurumende dzedu kuti aiwa kuti tigadzirise matambudziko ezveutano ndokunge senyika taisa mari yedu isusu kubva kumabhajeti yedu mumabasa ezveutano.
Vatiwo
chinhu chikuru chatiri kutarisira isusu seZimbabwe ndechekuti zvisungo zvinoitwa kuUnited Nations ngazvirege kuva zvisungo zvemasignature kwete. Masignature aya anenge aiswa nemukuru wenyika kana kuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kuti vana veZimbabwe vange vachiona sanduko yezvitsidzo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika.
Vamwe vatungamiri vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, amai Samia Suluhu vekuTanzania, vaWilliam Ruto vekuKenya, vaAlain Berset vekuSwitzerland, vaRodrigo Chavez Robles vekuCosta Rica nevamwe. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly mangwana. Asi sechave chigariro, musoro wetsuro wekushaya nyanga pasi rose richaona kuti muZimbabwe hamuna kubatana. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vakaita savaJones Musara vabva kuCanada vauyawo kuzotsigira vaMnangagwa.
Sezvinonge tikakwese kwese kunoenda President Idi Mnangagwa mufaro bedzi bedzi, nekuti vanhu vanofarira kuona president wavo sapresident anoshanda asina nzvimbo kana munhu waanosiya. Saka kubva pavangosvika vaMnangagwa muAmerica zuro wakava mufaro wakanyanya.
Asi vamwe vakaita sava David Siya Mupondo vanoti vanenge vachiratidzira nemusi weMugovera vachitsutsumwa nematongero avaMnangagwa.
Urongwa hwekuratidzira hwave padanho repamusoro zvese zvinodiwa kunge zvichiitika zvichigadzirirwa zvavepo, madates nepekusangana zvavepo. Vanhu vari kusangana kuNew York, Manhattan, panzvimbo yatinogara tichisangana uye tichiratidzira. Tiri kusangana nemusi weMugovera 23 September nenguva dza 10 o'clock.
Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zeninga.